Vashamisa nhasi vamhanya nevechidiki muHarare muchirongwa changa chichidaidzwa kuti Run for Change charongwa nevechidiki vari kuzvidaidza kuti hashtag generational consensus. Vashaura pachitiko ichi vachamisa vati bato ravo ragadzirira kutora masimba musarudzo dzegore rino. Vachiti kumhanya kwanhasi kunoratidza kuti vave kumhanyira kuenda kustate house.
Meseji yetihombe ndeyekuti toda kumhanya tichienda kustate house, asi tiri kukopa vanhu kuda runyararo munyika medu. Toda kuti vanhu vaite sarudzo dziri pachena dzakachena, sarudzo dzisiri dzokumunyikidzana, sarudzo dzisina munhu anobira mabalotipepa kana kuti umwe munhu achiita zvinhu zvisingaitani nevamwe. Vanhu vazvinogezana vamunanga abva mavazvinotei kuti vazviita mafambiro etu, nokuti nyika vaviri, nyika inovakwa nyika yeva kune munhu wani vanitepa igone kuvaka nyika ino iri yega yakaichadza. Inotoda kubatsirwa nechinja tiri isu tiri kutungamirira, iyo vachitevera kana kuti vachipikisa vanhu vachibatsirana. Vakaperawo pace vodzamawo kutovakunda vozotiwo 10 years pamwe vangakozopindawo. Toona zvinhu zvinofamba.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party uye vari mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vatendai biti vati chiitiko chanhasi chinoratidzawo kuti vechidiki vanogona kuita zvinhu murunyararo.
Kurakidza kuti hurumende iri kuuya ine hurumende ine musiyano. This is very important for fitness, for recreation. Vanhu vachingofara because the problem inyika yedu togara tingorovana tichingotukana, so vanhu vangofarawo. Family fun day, it's a reflection yekuti new Zimbabwe is coming, but the new Zimbabwe is in the womb of the old, tiri mudumbu rekudhara. So this was a very important expression, a glimpse into the new future, new Zimbabwe, the new future which will start after 1st of September 2018.
Mumwe wevechidiki amhanya una vachamisa muzvare Rudo Mangezi vati sevechidiki vane basa rakakura kwazvo rekuona kuti vezera ravo vavhota musarudzo dzegore rino, vachiti gore rino igore rebindura zvino.
Asi no vechidiki nhatidza kuti kana tiri vechidiki tinofanira kubatana tichiita chinhu hwani, sezvo tinoda kuti tiendese nyika kukena navashamisa. Nhatidza kuti vashamisa munhu anokwanisa kutungamirira ruzhinji, akwanisa kupinda muvana mumayuti achimhanya nesu, tichiona kuti mutungamiri anokwanisa kugadzira redu remangwana.
Vechidiki vakawanda vauya pachitiko ichi vawanawo mukana wokutorwa mifananidzo navachamisa vakati vafara zvikuru kubatawo maoko avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.